A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this January the 9th, 2020. Welcome to the Women's Roundtable where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the hike in school fees as parents prepare to send their children back to school next week.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know, panopa china che madzimai musakanga nukuti china chega chega ngati sangane.
Olesine lobo mama iko lapho esihlangana khona. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
Yes, PJ, today is a good day. We have the Africa Party. As you can see, everybody, we're all dressed up. We have the Africa Party where we're celebrating a new year here at Voice of America. But if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the hike in school fees as parents prepare to send their children back to school next week.
And the Ministry of Primary and Secondary Education today issued a statement informing parents that there will be no tuition fees increase in public schools. The Acting Minister of Primary and Secondary Education, Professor Dr. A. Murwira, warned school authorities to conform to the government ruling.
And the statement read in part, quote, the Provincial Education Director, District Schools Inspectors and Heads of Public Schools stand guided by the circular to the same effect which has been dispatched to them. Anyone found transgressing this directive will face disciplinary action. Government has also learned that some private schools are charging directly or indirectly in forex. The statement says responsible authorities of such schools are warned that they risk deregistration of such schools. This is how the statement read.
Meanwhile, Zinas is calling on the government to also come up with a ruling for a stable fee structure for higher education institutions. Zinasu is the students' body representing those students who are in colleges like the University of Zimbabwe, University of Bindura, NASTI University, and so on. So they are also saying they also want a stable fee structure for higher education in all these institutions.
We'll be opening up our mics to hear from you, the parents. And also, if we have school children that are also listening, please come in and tell us what you're experiencing as your parents prepare to send you back to school. And parents, what your experience is as you prepare to send children back to school. We see the government is stepping in, especially from the primary education sector, saying there will be no tuition fee increase, but we stand to see what will happen next week when schools open. PJ.
And there's also a threat, Marv, of the teachers saying they're incapacitated and they might not be going back to school when schools open next week. So those are so many of the problems or challenges that are facing parents right now as they look forward to opening schools next week. Siyalamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esixoxa ngendaba ngezangikhathaze ngokuphumelela kwempilo yabasifazane eZimbabwe jikelele abe Zimbabwe, bangaba se Zimbabwe, phakathi kwelizwe, bangaba Zimbabwe, abase South Africa, ku diaspora, South Africa, kubo Botswana, Australia, New Zealand, United Kingdom, khona lapha eMelika, asixoxeni ngenhlupho ezibhekane lazo. Siyakwazi ukuthi nana abazali bagcwele ndawana yonke, kungaba semazweni, kungaba ngaphakathi kwelizwe. Ngakho ke sifuna ke ukuthi sixoxe, sicubungule uhlupho lolu olokuqonga kwembadalo yama school fees. Uhulumende ngakwelinye icele esithi hachibo ezikolweni zonke ezama public schools ezikahulumende akusoze ukwezwe imbadalo leyi eyama school fees. Njalo ke kasoze avumele uhulumende ukuthi abaphathi isikolo bakweze lezi mbadalo. Nxa kungaba lezikolo ezinjalo kumele libikele abomthetho ukuthi isikolo sethu bathi bayakweza ischool fees. Kodwa ke abahulumende njalo bathi basoze bathathe nyathelo ekukhwezweni kwama school fees ikakhulu lapho ema boarding schools nganye lama lezikolo leziyana eziphansi kwezinkonzo kumbe njalo lawa ababathi ngama private schools bathi ke lapho abalamandla ukuthi bengenzani nxa kuthi umumzali okhethe ukuhambisa umntana wakho ku private school awumele lawe uzibonele indleko yamkhona. Ikho ke namhlanje silinxusa lonke abazali labantwana besikolo lezifundi ezisemakolitshini aphezulu emfundo yaphezulu kungaba se-University of Zimbabwe, eNUST, eBindura University, eMidland State University, eAfrika, kuthiwa yini Africa University eseMtare leyana. Wonke lingaba lidibana lenhlupho ezehlukeneyo. Ikho ke sithanda ukuthi sixoxe izikolo zingakavulwa ngeviki elizayo. Asixoxeni inombolo zocingo ngezithi 001-202-602-619-2077. Inombolo njalo 001-202-619-2077. Sizweni abanye ke abazali aba esikhulume labo esixoxe labo bekhuluma ngenhlupho ababhekane lazo izeno lezi ezokukhwezwa kwembadalo yama school fees.
Mina ngilomntana nami obhale ugrade 7. Ekubhaleni kwakho ugrade 7 wenze kahle kakhulu sibili ukuthi lami bengifisa ukuthi ngimhambise ezikolweni lezane ezingane eziphezulu, kodwa ngikhangela ukuthi indawo lapho engithole khona eMaranatha ifizi yangkhona isuke yabaningi kakhulu ukuthi nxa beya ukuthi 2000 ngapha kulama-uniform, kulamabhuku, yonke into efunekalayo. Imali yonke engaka sizayithatha ngaphi ngoba sabe singayinelisi ukuthi siyithole, asiyiholi, asilayo. Ikanti ngayo uhulumende uyangenela akhangele ukuthi ziyakhwela sibili izinto, kodwa kukhwele kube lo mkhawulo ngoba kubuhlungu. Abantu abethu kuyasongani siyabakhalala singasafuni ukuba sesikolo, kodwa kungayisipho, kungumumo okhona elizweni.
Thina abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokhu, sidane kakhulu ngoba amafizi lawa akhwele kakhulu. Mina umntanami use-Dominican Covent uhamba ku-grade 4 next year, bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona asiyitholi, and bathi bona bayifuna this year singakafiki next year. Asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana. Wesikwezo kufuneka la ma-top-ups angapheliyo, imali yakhona iningi kakhulu asiyikholi.
Labo-ke ngabanye babazali akade bekhalaza ngokuthi abasoze bayenelise imbadalo esikhweziwe, kodwa-ke uhulumende uthi yena akusoze kukhwezwe imbadalo yezikolo yama-school fees ezikolweni zakhe ezikahulumende ama-public schools, kodwa-ke kuzakhwezwa engxenye kulabo-ke ama-private schools abaphansi kwama-mission schools, abaphansi kwezinkonzo lamanye ama-private schools. Sizokuzwa abanye bazali bekhuluma njalo, kodwa-ke wothi okwamanje nginike ithuba omunye wami uMavelazi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi pano pachirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa isu nyaya yekukwira kuri kuita iko. Aya tingati maschool fees ari kubhadharwa kuzvikoro zvakasiyana siyana. Asi taona nhasi hurumende ichitaura iyo ichiti iyo maschool fees achanga ari kubhadharwa kuma primary school haasi kuzokwidzwa. Ndokutaura kwavanga vari kuita vawanikwa ivo vachinyora zvinyorwa zvaparurwa nhasi vachitaura ivo kuti zvikoro zvichawanikwa izvo zvichikwidza mitengo kana kuti mibhadharo yemaschool fees pamaprimary school ehurumende vachawanikwa ivo vachizowana vachitongwa kuti zvavari kuita izvo hazvisi pamutemo. Vataura zvakare kuti zvikoro zvichawanikwa zvichikumbira mari yekunze semubhadharo maUS dollar nezvimwe zvakadaro. Vachawanikwa zvakare vachizowanikwa vachitongeswa kuti vari kuzviitirei izvi. Vataura iyo hurumende kuti vachange vari kutuma nhumwa dzavo dzichienda kuzvikoro zvakasiyana siyana kuti vaone kuti kwakamira sei panyaya iyoyi yemibhadharo yemaschool fees. Asi tisati taenderera kure, pane zvakare vezinasu gungano rinomirira zvikoro zvepamusorosoro vari kuchema chemawo zvakare vachiti ivo vari kuda kuti vanzwe kubva kune hurumende kuti iri kuti chii panyaya yemubhadharo yezvikoro izvo zvepamusorosoro. Asi hurumende haisati yauya ichitaura kuti iri kuti chii, nekuti vari kuti ivo pavanoenda kuzvikoro uku vari kusvikowana maschool fees avo achiwanikwa achiwedzerwa zvakapetwa pasina wekuti vabvunze kuti zvingagadziriswe sei. Asi tisati taenderera mberi zvedu nehurukuro iyoyo, toda kumbotarisa zviri kuitika isu munyaya yaamai Mary Mubayiwa Chiwenga pari zvino. Vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa kupinda mumba yavo kuBorode Brook sezvakataurwa nedare, apo vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Mudzimai wavaChiwenga ari kupomerwa mhosva yekuda kuvaponda uye kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, asi iye ari kuramba nyaya iyi. Saka Studio 7 yakwanisa iyo kunge ichitaura nababa vaamai Mary Mubayiwa, mudzimai waGeneral Constantino Chiwenga vari kutungamira pari zvino munyika. Vaken Mubayiwa, baba vamuzvare Mubayiwa, vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti havana kubvumidzwa kudzokera kumba, asi vati vachazenge vari kutaura neStudio 7 zvizere mangwana. Asi rimwe gweta ravo vataona nyamakura. Vanoti vari kuronga kukwidza vachiwenga kumatare kana vakaramba vakatsika madziro. Vamwe vemhuri vanonzi vari kuti ngapamboitwa nhaurirano kuti nyaya iyi iwanikwe iyo ichitaurwa mumhuri. Studio 7 haina kukwanisa kubata vachiwengwa sezvo vanga vatsiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 ataura nerimwe gweta rinomirira kodzero dzevanhu munyika vadewa Mavhinga, vanotungamira sangano reHuman Rights Watch kuChamembe cheAfrica. Regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii vadewa Mavhinga. Let's listen to what Dewa Mavhinga was saying in the case of amai Mary Mubayiwa Chiwenga.
Chikuru chinokosha ndechekuti mutemo utevedzerwe. Kana dare redzimhosva rataura sezvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwavo kuBorode Brook, ndo zvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro ku vakabata chigaro chemutungamiri wenyika General Gouverneur Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva, nekuti zvinopa chiremerera kumatare enyika kana akaonekwa achiremekedzwa mitongo yavo nevakuru kuti amai Chiwenga vawane mukana wekupinda mumba mavo kusvika dare ragadzirisa nyaya yese, kusanganisira kunetsana kwavanenge vachiita mudzimba. Zvese izvi zvinofanira kugadzwa, asi zvakangodaro tichikurudzira kuveukama ngavafambe vataurirane, vataure kuti vaChiwenga vana mukanya vana Jena garai pasi. Kunofanira kunge kuine munyai akaenda kwavamubayiwa pachivanhu votaurana semhuri kuti paremekedzwe zvinofanira kuti zviitwe, nekuti dzimwe nyaya dzogona kupedzwa zvakanaka pachivanhu mhuri nemhuri mhuri yekwambaiwa vana achezvara nemhuri yekwachiwenga vana jena vakwasha kuti vaonesane vasafukure hapwa pachivara pajekerere nyika ichiona.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanotungamira sangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica. Toda kutora nguva ino kuti tikumbire regerero kubva kuNewZimbabwe.com. Tawanikwa tichishandisa mufananidzo wavo tisina mvumo. Aiwa izvi zvaitikawo tisina kunyatsoona kuti zvava zviri kufamba sei. Asi regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Hatina top fan yedu Thursday ndima ari kuti maswera seiko. Calvin Ziva naye ari kuti please call me, I want to say something. Christine Dean Botha Erasmus ari kuti phone me. Fraser Chicks Nathan ari kuti manero akanaka pano pachina. Loud and clear. Pakurai tinzwe vana sisi ende makachena PJ anza hapana patakachena nasi. Kolisani Monsaka anza please call me. Itai Ephraim Mutandi anza loud and clear. I'm watching you from North Pretoria. Fadza ita Fadzwa James anza I'm watching you in Durban. Murise jenyu tete marvelous nevamwe vacho. Andiva zile staravo ayo amdisita PJ. Taurai Mukande arukuti makadi vachamarari ve Studio 7. Tiri kukunzwa itiri kuno ku Port Elizabeth ku Eastern Cape. Amino kana muine vari pavio endebele timbo vachingamidza takamirira vanyarikani vedu.
Slotabisani ncobe uti lichona njani emsakazweni hayi siyachona sibili. Utabisani uhle wafaka lenombolo zakhe zocingo ufuna ke ukuze simthinte ngocingo angene la yikuhlelo yena ke uthi ngubani vele yena leyo obesememezele ukuthi isikolo fisi siyakhuphuka ngubani yena lo awukhanya ethukuthele sibili abongani jamela uthi yena ukuthi umuntu wonke eZimbabwe selisela ngaze sikwele ischool fees bayisaphi imali yangkhona ngoba iya ezikhwameni zabo. Umidion Dube uthena nali njani sihlobo athi siphilile sibili sihlobo sami mnyaka omutsha sikhumbuzo moyo uthena watching from Johannesburg.
Rekati tore mutereri wedu wokutanga. Hello caller.
Halo Magadini.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uye zvemuri kupi? Nhare dzenyu manjanzvadzi hadzisi kutombonzwika zvachose.
Halo.
Ehe, fambai fambai tinzwi. Taurai tinzwi.
Ya, ndaiti panyaya yedzezvikoro hasha ndakaomera zvisingaiti noti ndaiva kumusha pana December. Zvinhu zvakaoma noti kwakaita sekwedu chikombedzi uko kuchiredzi South zvinhu zvakatiomera zvisingaiti.
Kuchiredzi South ndokwamunobva?
Ya, kuchikombedzi kuchiredzi South kupedi nokusouth Africa.
Kuri kudaidzirwa maschool fees akamira sei uyezve vanhu vari kuti chii muarea iyoyo?
Makukiza acho hasati anyatonzwisika kuti anenge atambira sei but zvinhu zvacho vamwane vaiti makukiza acho anenge ari kuma500 vamwane vaiti kuma1000 so zvinhu zvacho inotosaya nekuti unoiwaneki mari yacho nekuti pakaita sekwedu mabasa vanhu havapana vanoshanda hapana kana chichachicha tinobatsirwa nacho nehurumende so ei panenge pakaoma zvisingaita.
Saka imi muri kubatsira sei vari kumusha panyaya iyoyo yemaschool fees?
Tiri kungoshandashandawo apa musouth Africa machiwawo mapenisi acho zvinenge zvichiramba saka kungodaro daro mukorokozo korokozo kana vaonawo kasendi unikako vobatanidzawo ende voendesa kumusha apa vanodzingwa vana apa zvinodinwa i pakao pakaipa.
Aiwa pakanaka pakadaro. Dai maiwana nguva yekutaura nehurumende maiti chii?
Dai ndaiwana nguva yekutaura nehurumende ndaizoti dai hurumende yataurirana vachanisa namunangagwa pamufaizi vane zvinobuda nokuti vamunangagwa vanotaridza kuti vari kuchokonewa zvenyika yacho so dai pamwe akabatana nokuti tinotonyatoziva tisoti kana akabatana vanhu vane simba nenyika yezimbabwe vanhu vakatanga kuudza mapuraizi vanhu vekuHarare.
Aiwa mashoko makukutwanzvadzi.
Aiwa
pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Maita ba pano ndifonera mugare ndichindifonera.
Okay, thank you so much. PJ, I think you were reading on some of your followers what they are saying.
Yeah, utena usikhumbuzo moyo utena na watching from Lokuzen from Johannesburg. Kuti ke unokuthula adonsi. Utena the problem with the government is that they issue statements without doing anything. It is important for the government to understand the root cause of these fees increments.
Mhm. Panapa pane nyaya taurwa panapa hanzi na Masi Musariri. Hurumende inotaura zvetuition yema $20 vachisiya mamwe malevi ema 3000 sure. Muri kunzwa hanzi malevi mamwe ndiwo ari kutuition is not really the problem but nyaya yema levi anozonzi levi yechakati levi yechakati vari kuti mamwe malevi anotosvika kuma 3000. Alois Majingi adapter ari kuti fona ipapa pa Happy New Year Tete Marvelous na Tete PJ. Thursday demands upenyu wao machokwadi. Ati na Masimu Sariri, mutemo wenyika ye Zimbabwe, wakarerekera divi rimwe chete sepinjisi. Varukutaura nyaya ya vachivenga, utivachivenga varukuratiza Zimbarawo kubva panguva ya August 1. Ndopa takaona kuti pa November 27, anzi takapemberera ng'anga. Ineino bata mai, ndokutaura kurukuita sita varipana pa Lameke Mufushwa. Arikuti, I'm watching you from Zaka Zvinhu, zvati remera, mvura yaramba kunaya vana tete kuno. Saka vari kuchema chema kuti hanzi mvura hakuna, zvinhu zvakaoma. Stembile Ngwenya, arikuti, I'm watching you from Bellevue in Cape Town. Difa Waja Pi Bango, arikuti, situation yefees, yakaoma. Saka ndo zvatiri kuona ipo pano kana muri kuda kupinda muchirongwa wanikai muchinyora namba dzenyu makaisa zvakare makodhi numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai vazhinji tinoziva kuti tamboisa post mukanyora saka mukaonawo namba dzinenge dziri kukufonerai ibva emadaira kuri kuitira kuti mupinde muchirongwa handisi kuziva kuti tina kola here ari panhare pari zvino handisi kuziva fadzita fadzwa James Hansa I'm watching you from Durban. Muri sei zvenyu tete Marvelous. Aiwa kuno kutiri wadi zvedu. Tiri kuedza kuti tikufonerei panhamba dzamuri kutipa. Asi zvakakosha kuti mutipe manhamba makaisa zvakare makode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona. PJ.
Yeah, sizweke abanye abakhulu esikhulume labo bekhuluma ngendaba yama school fees yona le abangabazali.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho. Imali esiyithola ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni sekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamateacher ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngo-December iphelile. Babe lekhisimusi le-New Year. Embi okumangalisa ngoba vele bekungela mali i-1000 is nothing to talk about vele kabalayo imali ukuthi bagadi babuyele ezikolo lalabo abasemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi
hayi mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele ezikolo ngoba imali zangu kona zihlangani lapho umntana amafunda khona St Patrick's iskufizeli 888 per term sikwele from 160 so kufuze sichama top up ama 728 point imali yangkhona iyavela nga ngoba le mali leyo phela asiyiholi so kubuya lama stationery ofuze besithenge that day ngangichaya quotation I think I quotation yangkhona yafika kubo 400 point e stationery kuphela kuzokubuya ama school uniform futhi kuyabe funa khona lapho hayi mina njengomzali hayi ukuba retsibi la ngikabi ready ukuthi abantwana be school
Hayi inhlupho zinengi sibili kuthi labazali bayakhalaza ngakwelinye icele ukuthi indleko yangkhona yokuthenga ivi namabhuku ama school fees angkhona kube labazali njalo abangababalisi labo ke abakhalazayo ngokuthi iholo labo lincane kakhulu ukuthi vele kabasoze benelise khona ukubuyela emsebenzini ikakhulu labo abagada amabhasi besiya ezikoleni ezisemaphandleni zonke lezi zinhlupho esidibana lazo ithuba lilalo lelakho ke ukuthi lingene lani kuhlelo likhulume ngezandhlupho zenu elikhangelane lazo lapho ke sikhangele ukuba izikolo ziyovulwa ngeviki elizayo. They're marvelous. Some of the parents that were talking, they are also teachers,
mm-hmm.
and they are saying their salaries is very little, and they cannot manage to pay even for their own children's school fees and all their expenses to go back to school. Even those that are teaching in the rural areas, mm-hmm. they are facing much bigger challenges.
Very sad indeed. We have a caller. Hello, caller.
Yeah, no, Linjani.
Teacher.
Yeah, nyaphila Linjani.
Ya mina ngi-Alfred Dube ngilapha eKafusi.
Yeah.
Mina nami ngomunye osebethinyele nale yababalisi.
Yeah.
Sihlangana nobunzima ukuthi khona imali esiyiholayo ayisebenzi lutho.
Mm.
Njalo I'm also in a teacher in training.
Yeah.
Sinjalo sisemakholeji. So ngomunye wabantu abakhubezileyo. Hello.
Yeah, ngiyakulile. Silalele.
Ngomunye wabantu abakhubezileyo, so sihlalo ngenhlupho zokuthi ama school fees ayakhwela.
Mm.
Asikwanisi ukuzisebenzela ukuthi sibhadele ama school fees. Njalo uhulumende akulancedo asinikeza lona ekufundeni kwethu. So thina besithi ngicela ukuzwa kwabanye khonapho ukuthi bathini ngohlupho olunjalo.
Ye lina njengabantu abaphila laba lokukhubazeka alilaso yini esinye isikhwama esibekwe eceleni nguhulumende sokuthi liphathiswe alilaso yini isikhwama kumbe enye olunye uncedo eliluphiwayo nguhulumende
hayi uncedo asiyabidalo kathekilande ophela ngokuthi sizibhatalele so kuba nzima njengabantu abagubekileyo ukuthi sizibhatele ama-school fees aqonga imihla nemihla
yekumbe
i-stationary sokusebenzisa ama-transport cost whatever else kuyasikhathaza kakhulu
ye
um
hayi silethemba lokuba abakahulumende balalele lezinye inhlanganiso ezizimeleyo engxenye lazo zingaphathisa lilakho ke ukuthi lilobele ezinhlanganisweni ezinjalo ukuze lincedakale.
Kodwa yena njengokhulumende akula yini abanye abalonhede just ukuthi ngeze ukuthi bona bathini ngakhonokho.
Ye hayi ngilethemba balalele okokuthi bazaphendula labo engxenye ngokuya kohlelo kumbe njalo kwezinye izinhlelo. Hayi siyabonga kakhulu mnewethu.
Hayi siyabonga lathi mina ngikhuluma seKafusi la.
USeKafusi. Uthe igama ngubani?
Alfred Dube.
Alfred Dube. Hayi sibongile kakhulu Dube. Uqhubekele phambili ngokusebenza nzima uye esikolo. Akathi sivele singathini.
Hayi siyazama.
Iya kulungile ba.
Hello caller. Hello caller. Ehe tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Mutsara na Lamik Kavia ndiri ku Haboroni
Botswana. Makadimkoma kwakamira sei ikoko?
Kuno kuri nani.
Ehe, tipewo pfungwa dzei.
Ndiri kubva kumusha gore nezuro manheru, saka tiri ko kumusha uku.
Oh, makaona kwakamira sei?
Kumusha kuri kurwadza hanzvadzi. Mamirira akaita zvinhu. Nyanya ndine nyaya yema school fees. Wakada kutarisa mamirira zvakaita zvikuda mushandi anora 1000 RTG aine mwana ari ku university achida kuzva badare 1.5 kana yakwidzwa. For the meantime right now it's 800 RTG iye achora 1000 akaita vana vaviri it means hakwanise kuendesa mwana wekuchikoro asina kana switch yatenga mapei yake
Saka ndizoti government iri kuzviona zvakanaka here. Because at least there it has a salary yemunhu wokwidza zvinhu vachitarisa nesalary yemunhu. But kana vachingokwidza zvinhu vasingatarisi salary yemushandi kuti teacher achakwanisa kuendesa mwana wake kuchikoro here. Handioni zvichiita sense.
Saka
ndizoti government
taurainyu.
And it's not the government, I think I'm not my economist, I know Ziva Mamira get a Mari so funny. But one of the schools is not my products, counties, so Shandis one. That's not going to be my salary one. So Panina, I know where are we going as a nation? Diana Arukun, the resources we face. Because we're looking at government. They are there because of the people. They should take care of the people. Now, when we go quiz, I'm a salary. When we go quiz, I'm a dress. I think I tell you something. So it has said, "Nema salary van." I think I quiz the salary van. And don't you buy serious? We are going nowhere, Zanisha.
Mm-hmm. Saka dai mai wanamukana wokutaura nehurumende maiti chinyanya panyaya iyoyi yekukwidzwa kwemaschool fees nezvimwe pane zvamakaona.
Nyaya iri papa inyaya yepolitics. Ngavagadzirise nyaya yepolitics fese. Zvimwe zvese zvinozoteera kumashure izvi. Takazviona pakaitwa National Government of Unity. Zvinhu zvakanaka within a few days.
Mm-hmm.
But right now kana vakangooma musoro vachitizvo tinongoenda tinopusha takadaro. Vanhu vari kuuraya are the people on the ground. Vanhu vari munyika ndivari kuvara. Of course, vanhu vashomanana vanogona kubenefita from that because vanobhena mari vachiita magame avo. But that those people who cannot bend the money, what are they going to do? Vanodye, vanosurvive, I say. Hatina zvazvinoreva. Because vanhu vari kuitisa vari kukonzeresa zvese zvika. Vanhu vari kubenefita from corruption in government. As long as vasina kugadzisa corruption, vasina kugadzisa nyaya yepolitics, hazvive zvakanaka.
Aiwa mashoko makuku tusakai muri kubatsira sei kumushoko.
Hey, tinongotumira mari dzo dzatotumira kanga tiriko takaenda nemari nezvikafu hazvina zvazvinobatsira because zvinhu izvo zvinongoti zvichingobva zvichipera we are back to the same ground. Hapana zvazvinobatsira.
Aiwa.
Nyaya iripo ndeyekuti especially kana isine vana vari kuchikoro. Right now, kuti ubhadhare mwana, of course it's an advantage kwatiri isu tirinzi kwenyika. Because ukatumira mari vanongobhena vabhadhara 1500.
Vana venyu vari kuchikoro kupi?
450.
Vana venyu vari kudzidza kupi uye zvirangana?
Ndine mwana musikana anonzi Rutendo, kari ari pakati pachinoi technical, pachiunivhesiti of technical.
Saka muri kubhadhariswa mari dzakamira sei?
So far tanachibhadhara ma800. RTGS. But I heard there's a rumor that I'm going to see 1,500, which is what I'm concerned about. Of course, we can afford to pay that 1,500. Because I can send 1,200, way better, 1,500. But what about Munarmunika? I've got 400 RTGS. Can he afford to pay 1,500? That's my question.
I what? No, tender is one that's moving is Warakanak.
That tender, that's more than what I can ask anymore.
Bye-bye. PJ, I understand we have another caller. Let's just hear. Hello, caller.
Hey, hello.
Hey. Makadien.
Atuko Makadien. Utsara nam kuma mori sari pa South Africa u Port Elizabeth.
Kwa kadi u Port Elizabeth huku?
Aha, kwa kanaka dede. Kishiro iku.
Eta uraitins.
Ndi nakutaura pakuti nenhaya kuti zvikoro zvakuvhurwa izvi ndekuda kwenhamo iri mukati menyika yedu yezimbabwe inini chandinoona hangu ndechekuda hurumende yedu taura chokwadi teteka hurumende yedu yazvitadza nekuti matambudziko acho zvakangofanira takabva kumatambudziko but tikuenda futi matambudziko isu tiri kunoku hazvitauri kuti kushada kuti tigare munyika yedu asi iri kutaura kutoti zvinhu hazvina tomira zvakanaka vabereki kumusha uku vari kutofa nezhara vatinzwa kuti mvura aiti kunaya saka zvinhu zvachona zvese zvinokonzereswa nekuda kwehurumende isikadi kuti kwaise kutauriranawo nevamwe vemapato zvakwaise kunzwanana.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nayo hurumende maiti chinhu.
Aini hangu dei dai maona mukana wekutaura nehurumende kai ndaimaitaurira kuti hai garisana opa asina uyu nachamisa uyu munzwanana mabedza mumana dzokutaurirana zvakanato naka then mabedza maurirana kuti tochidini nikaenderere mberi nekuti apa vangataura havo vakaita zvinhu zvese kuti nikaenda kumasaubudirira but tichiona nemasanction akatenderwa nyika yedu iyena Trump akatemera nyika yedu masanction vanoti tangai maurirano mapedza dambudziko riri kudii rikaiwa makakatano pakati pembc netungamirwa navanelson jamisa pakati pezanupf netungamirwa navamunangaro
aiwa ndazwa kuti muri kubhuya
ya tiri kumaaronda zvaitete
eya mani aiwa tinobonga muve nezuva rakanaka mani
zvakanaka maita ba
bapai we have you know a lot of callers are actually just talking about, most of them are outside of Zimbabwe. They're saying they were visiting Zimbabwe, and what they saw there is really, it's sad, but this last caller is saying his wish is that there is dialogue between the ruling parties, ZANU-PF and MDC, led by Nelson Chamisa. He's saying maybe that's the only way that people can move on, because he's saying he has a child that goes to Chinoyi Technical College, CAT, in Chinoyi, but they are being asked to pay 800 bond. But he's saying the only way that he's affording that is because he's outside of Zimbabwe. So when he sends his money, they change it on the black market and then go and pay the school fees.
Yeah, what is kind of like eslabo lapa abasilandelayo?
Oh, I understand there's a caller.
Yeah, singakayi kwabasilandelayo. What is kind of sizwe kulomlaleli okhona icingweni siyawamukela kuhlelo.
Yebo, linjani mama?
Hayi saphila, ngikhuluma lo bani.
Ukhuluma lo ophundiza ikoda bemfuna ukukhuluma ngesishona.
Yebo phela. Kodwa ngisindebele uyazi, uyazi, uyazi khuluma sibili okuzwayo.
Eh, akoda ngikhatanga kuhle. Isindebele.
Hayi wathi nokuchingamidza ine mufaro, makadi yenyu tikutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura napfumbidza ai ndiri kuno ku Francis Town kuBotswana.
Taura yenyu tinzwe pfungwa dzenyu.
Ah, vatete ndambenge ndakateerera ndichinzwa nyaya yokumusha. Inyaya iri kutirwadzo zvakanyanyika.
Mhm.
Kumusha hakuchina kutimirira zvakanaka. Handinyati uziva angu ndisingasori vanotitungamirira kana kuti ndivakurudzire kuti ivo vakuru vedu ava adhenzi vane vanhu pamwoyo yavo here kana kuti vari selfish kuti vanongotarisa vana vavo nehama dzavo chete. Vose kana dei vanga vaine ndingangoti vanhu veZimbabwe pamwoyo yavo ingadei vasingakwidzi mapuraizi zvakadaro. Mapuraizi ekuZimbabwe haakutirwadzisa zvokuti tikutadza kana kuti vana vadye. Isi tiri kuno kuBotswana taakutongoshanda tichiendesa chikafu kumusha. Chikafu hachichatengeki. Vana kuchikoro chaiko chaiko mapuraizi acho akakwira. Transport iri kukwira. Hapachina yatinoti ndingati zvinhu zvakanyatsoringanirana chiro munhu ari pasi pasi asingawani mari. Saka handizivi kuti inini didei varume ava vakanga vangotanga kubva pavakabvisa vamugabe pachigaro vakangotanga vaita negovernment of national unity dzimwe nguva zvingaidei zvakatibatsira. Nokuti pa-2013 pakapinda vanatenda iditi nana Mugenshangira nyika yakambotosumuka zvokuti vanhu vakanga vakufara.
Saka dai maiwa namukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ma?
Dai maiwa namukana wekutaura nehurumende takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemaschool fees maiti chii?
Inini hurumende ndaingovakumbira kuti vaendese vana especially kuprimary. Kusvika grade 7 vana vaifanirwa kupinda chikoro mahara vasingabhadhari. Kuitira kuti vabereki kana vana vavo kuenda kumatechari nokumasecondary schools ndo pavaizamawo kuti vagadzirise nyaya idzodzo. Hurumende yaiva ichifanirwa kutora people at heart, not on their own, kuti vatarise kuona kuti vawana mari here ivo. Senyaya dziri kubuda mumani ngakire dzokuti vamunangagwa vakanga vachiti chinechi izvozvo vamunangagwa vaifanirwa kutora people kuti vasiye zvebato rezanupf kana remdc. He was supposed to be the leader of people of Zimbabwe, not political party.
Aiwa mashoko makurisa chaizvo.
tinoda kuti vatibatsire vana vedu vaende kuchikoro sezvekuita vanavo vari kudzidza kunze kwenyika. Vana vedu havachakwanisi kunanavira education value yavo inenge yava pasi zvakanyanyisa nenyaya yekuti takundikana kuvabhadharira mari. Ivo vana vavo vari kupinda muzvikoro mahara ende havadzidzi muZimbabwe, vanodzidza kunze kwenyika vachibhadharira vamwe mari dzakati kurei, vachivabhadharira nemari dzemaUS. Saka shuwa tatambura handizi kuti toita sei nenyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka ikedi.
Bye-bye.
Silomlalelo khona ecingweni, siyakwamukela kuhlela.
Sawubonani.
Yebo, ngikhuluma lobani?
Ngikhuluma loNokuthula Adonsi.
Yebo phe. Nguwe ofaka inamba la zakho, inombolo zakho zocingo. Siyabonga kakhulu. Ye. Wena ke ungaphi komhlaba?
Mina ngiseCape Town.
UseCape Town.
Mina ngisandu ukuqeda imasters yami e-UZ. Into ebuhlungu kakhulu nge-program le, like ama-fees lawa a-affecta kakhulu abantu besifazane. Abantu besifazane bathwele nzima kakhulu, especially abantwana. Nangila bantwana ngilama-teens kodwa aseZimbabwe kunzima ngoba abantu abangomama kathesi sikhuluma nje yibo ababhekane lawo ama-fees lawa. Umuntu ongubaba uyakwazi ukuthi abaleke azihambele, and abantu bangomama, amankazana ase-university, amankazana asema-colleges athele nzima, abula misebenzi ukuthi bakwazi ukuthi bazinakekele, ukuthi nje umuntu athenge amafutho okugqoka kunzima. So lokhu asitha kakhulu abantu bangomama, ngoba abantu bangomama abasela akula lapho abangacatha khona, noma ubungumbalisi uzama la ukufunda ukuthi uzenzele. Sokunzima kathesi ngoba akuna ndawo lapho ngabalekela khona. So abantu abangomama ngibona ni-situation le kakhulu iyenza abantu bangomama into abacikezela phansi, ngoba abantu bangomama uyakwazi lawo nxa ungumama nxa ukuthi usehluleka ukuthi umntana wakho ahamba esikolo, kumbe usehluleka ukunakekela imuli yakho. Lokho kwenza ukuthi omama bathine sebegula, ama-BP wona lawa. Kunje kathesi abakwazi ukuthi bahambe ezibhedlela, bakwazi ukuthi bakhululekele endaweni ezihlanzekileyo. So omama kakhulu yibo abasebuhlungwini kakhulu nge-situation lekho.
Wena-ke kade usenza i-masters, sugqibile izifundo zakho, upasile?
Yes, ngiqalile izifundo zami, kodwa-ke kube nzima lokuthi ngiyithole i-certificate ngoba ngigraduate mhlaka-20 September last year. Kodwa ukuthi ngithole i-certificate bekunzima, usenza kokuthi ugcine usungani uyajinga, ngoba ukuthi nxa ufika bakutshela ukuthi akula phepha ukuthi bakwazi ukuthi baprinte ilokhu zenini ama-certificate akho. Manje lisese lilizwe yini kodwa lelo?
Sebeze besela le phepha lokuprinta idiploma.
Ukuprinta ama-degree ethu kwakuvele abaningi zabalenkinga ezinjalo. So ngakubona ukuthi akuvumi ukuthi ulokhu uhleze ekhaya, ngoba uyakukhangelela ukuthi lawe kambe nxa ule masters uyakuzamile phela, kunzima ukuthi uzofike kulelo banga lezinto bese zinzima.
Kathesi-ke eSouth Africa wenelise ukuthola okuthile?
Okwakhathesi ngiyazisebenzela nje kwenye nje igestiloji, of course ngidinojisa jumanetha, but asifuni umsebenzi engawufundelayo and kunzima. Uyazi ukuthi uyazibuzula ngamvele ngisiya ngasesikolo ngoba akuyabona ukuthi sokumele ukuthi sibe ngakho. Kodwa imali yakhona into engcono ukuthi ifika isebenze ekhaya. At least uma uyithola lapho ngaku-10,000 ifika isebenze ekhaya, yi-advantage yakhona kulokuhlala.
Hayi, yena umuntu ongumfazi vele kahlalela izandla, uyangena khona lapho ufake unyawo lwakho phakathi, uthi usudinga umsebenzi wengxenye oqondane lawo. Lathi sisemazweni kunje ayinengi vele laqalisela ngokunye, abanye baqalisa vele ngokukorobha ezindlini baze bafinyelele ukuya emsebenzini yabo nxa sebethole amaphepha. Yikho-ke engakutsho kuwe ukuthi qinisela, kunzima empilweni yowesifazane.
So bengithanda ukuthi ngi encourage omama emakhaya ukuthi bayithi isimo sinzima kodwa abantu abaqinisele.
Njalo
amankazana aseyunivesithi kazame ukuqinisela bayithi kasibambaneni sizame ukuthi silwise ukuthi lathi sibe ngabantu ngoba akulo muntu ozathinta impilo zethu ngaphandle kwethu thina omama kasizimbeleni bakithi.
Ye. Uhulumende ke ukhangeleleni ukuthi ngawenzani ukuze impilo yowesifazane kumbe amantombazana ibe ngcono.
Uhulumende wethu eqiniseni uyazi akayenzi oku-right khathesi ngoba sikhangelela ukuthi umama welizwe besingakhangelelanga kakhulu ukuthi sibe simbona esenza ezinye izinto ezingekho emqobeni ngoba sifuna ukuthi abantu yena nxa kumele ancedise abantu abangomama akhangele kakhulu abe nguye osinika ilizwi ngoba khathesi akulanto eyenza kanayo bababhizi ngezinto ezingasincediyo ngoba khathesi noma bekhuluma ngelizwi bakhuluma ngayo kodwa yikukhuluma nje kuphela akulanto abangayenza amafizi azakhwela and abasaze benze lutho.
So ngabe uhulumende
yena ngokwakhe wehlulekile okwakhathesi kodwa ke njengoba ehlulekile yindaba engazami laye ukuthi anika amithuba ukwenza ukuthi labo laba abanye abangani basincedise ngoba bona behlulekile bakithi kabazame indlela ukuthi bake babathuthuke kancane ukuthi sibona batha.
Sikhangeleke endabeni le kankosi ekhosikazi lo msekeli kamongameli osephume ngesibambiso sebheyi. Ubona njani-ke njengobana sevinjiwe lokuthi abuyele ekhaya lakhe eBorodel?
Lokhu kutshengisela kakhulu ukuthi abantu besifazane abathathwa seriously okunjani ngoba indlela ahlukumeza njani unkosikazi wakho and engumuntu wesifazane. Lokhu kutshengisela indlela umama lo angene inkinga zakhe zonke aphakathi wazo yiyo indlela uhulumende afona ngayo thina. Ngoba nxa ungumkhokheli kumele izinto zakho uzifihla kungabi yinto epublic. So kutshengisela ukuthi vele bona abasiboni thina abantu besifazane njengabantu and into le iyatshengisela njalo ukuthi amakhothi ethu esinawo abantu ababambe imithetho bona ngobabo kuthiukuthi vele abasebenzi ngendlela okumele basebenze ngayo bona kusho ukuthi amazwi wonke abawathola bekuvela kuba kugavenment. So okutshengisela ukuthi akusela ma-human rights ngoba umuntu ongumama ahlukunyezwe ngalolana hlobo avinjelwe ukuthi angene emzini wakhe into embi kakhulu okokuthi ngakhathesi nxa omunye umuntu engayenza khonoku uvuka ulala esejeli. But ibona siyayibona indaba yakhona ilokhu ingayenzwa kwahle nje
and umuntu njengobaba wesizwe nxa uzakwenza amanyala njalo uphatha kabi ikhosikazi lakho elikuzalele abantwana kuvezani khona lokhu?
Lokho kuveza ukuthi khona umuntu awumazi umuntu awulabo njalo nxa sikhangela ihistory iyatsho yona ukuthi kuvele ekuqaliseni unkosikazi wakho wakuqala lalo kuyabonisa ukuthi nxa ungakwazi ukulibamba ikhaya uzawubamba njani ilizwe uzaligcina njani ilizwe nxa ungakwazi ukugcina elakho ikhaya. Okutho ukuthi thina vele bengelizwe abakhokheli asilabo okwakhathesi sifuna abakhokheli thina hhayi obaba hhayi nje abantu.
Hayi nyakuzisisa mama. Hayi kulungile kakhulu ende ube lo mnyaka omutsha omuhle ende ngile themba lokuba uzaphumelela empilweni.
Hayi nyabonga kakhulu.
Hello caller.
Hello makaditete.
Hayi wathi riwadi sorry kuti tambokumisa ipwe kangu wakarefu asi pinda yenyu muchirongwa.
Ndinotenda wangu nokuti nhasi manditenderawo kupinda muchirongwa chenyu.
Aiwa pinda yenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
ine ndinonzi Ruganga ndiri mumesina asi kumushando ndinobva kumuzarabana
ehe taurai tinzwi
dambudziko rataita munyika medu vatetendero kuti tine vanhu vanoda kungogara muutongi vasina basa nevanhu ivo pachavo chava vakuda ndechekuti chero tiri muutongi tichiwana mari dzedu kana angava mangoda kana angava migodhi izvozvi kuna vanhu vanonzi mashurugwe mashurugwe aya ari kuuraya vanhu zvavanonatsoziva ende vanovaziva vanhu ivavo kuna vanhu vanotengesa mari mukaenda pa muhararium vaya vanondotengesa mari pakabuda mari itsva ivo ndo vakatanga kuva nadzo kubhengi vanhu vasati vadziwana madziwana akupi vanotokutaurira kuchamwari kana ukaenda kumapurisa isisi titori pamusoro pamapurisa saka unonatsa kuona kuti vanhu ava havana hanya nesu sevanhu vari munyika mavo chavanongoda ndechokuti izvozvi vari kutotigadzirira kuti kana 2023 ichikwana tinongofanira kuramba tiri pachigaro zvokuti nhingi anotambura kana kuti haana chokudya kumba kwake hazvinei navo havana basa nomunhu chavari kuda vanonatsoziva kuti ivo pakuhwina havahwini asi chavanoita ndechokutumira youth pondai anonzi anosapota MDC zvakaita kumusha kwandinobva inini ukatongozivikamwa kuti wabva kusouth africa uchisvika pamba unodzwa kuti imi baba kaimini moziva zvokusouth africa kuno kumusha kwedu tinotaura zvezano chete chete zvokuti imi mamuide kana kuti kuno mumwe munhu anozonzi anosapota imwe pati tinouraya now zvinobatsirei kuti vanhu varambe vari pachigaro ivo vasina chavanogona kuita mungati mudzidziso upi wa 700 dhokotera kuchipatara unonzi hakuna izvozvo havana basa nazvo ivo vakarwara vobhururuka nendege voenda kune dzimwe nyika tinouya nei pazviri isisu sevanhu vagere munyika iko ino nyika inei mukaenda pabhodha zuva rimwe nerimwe angava mangwanani masikati usiku ingava sonde ingava holiday panongo pakazara vanhu vachitiza munyika mavo nokuti hamusisina chirimo asi vanoti tinovhoterwa navanhu ani anovavhotera wacho
aiwa tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu muve nezuva rakanaka regai timbotora mamwe makola nekuti nhasi pano pari kupisa muve nezuva rakanaka Bye-bye. I think we have another caller. I'm not sure which language, but hello, caller.
Hello.
Uh-huh.
Yeah.
Hello, Mama Marvelous.
Hello, Makadi. I see. I'm quite sure my Zure Rui.
Man, that's a Marvelous. I'm quite sure Mkuru.
I'm quite sure Mkuru and my Zure. That's it. It's quite a good thing.
Wazinzwa
ha dazinzwa taurai tinzwa
okay alright mabe ndira kutaura zvese neshona nedivira ndi
ya tinokupai kuna mama pidi
ndubva kumusha izvozvo handitaure zvakawanda wanda tikadzenguwa ndubva kumusha zvese izvozvo zvezvikoro izvozvo ndaziona zvese nezuro ichibva kumusha mai vakavati kana uchisvika ubva tora mari yaya iripo mubhengi udzokere utumire nemukuru ndikabva ndatumira kuitira kuti mwana tawana school fees yakwira nyika yedu mavherasi zvikoro hazvipo pagavhumende chimwe nechikoro hachina kunyoreswa gavhumende yedu haisati yanyoreswa international haipo dai iri paintarnational sezvamunoona kuamerica kana chitaura yezvino unongochizivikana kuti mavherasi ari kutaura ari papi saka chikoro nechikoro masoja nezvavo mapurisa nezvavo dai tine hurumende yakatonyoresa hurumende yevanhu isina chinonetsa because unongochiziva kana iri five pula 20 pula 20 pula handidi uzinzwa mavherasi
aiwa ndazvinzwa
saka kana tisina hurumende yakanyoreswa iripo yakanyoresa even tracta iri kuhwera yedf inenge tizivikana kuti iri kuitei katapira iri kuitei nguva yakati yabhadharisa mari zvese izvi zvine vanhu mari iri kupinda handinonzwa kuchinzi vanobhena mari kuti chi
ya mukwasha wemazezuchimirai mumboenda kusaidi kwenyu uko mukwasha nekuti nguva manje hapa pachisina nguva pj tora mukwasha
wemazezuataure
mukuno malovano mukwenyana wamazezuru Nyivani kama lo mkwenya na kama zezuru.
Oh, I think we lost
Hello.
Him.
Hello?
He's called Mr. Nkomo. I know him. Unfortunately, I think we lost him. He always brings humor, you know, into a very difficult situation, PJ. He was actually explaining
yes.
that he was home. Mm. And he had been tasked by my sister
to send baby money using Mukuru.
Vankomo tinokutendai chaizvozvo vanezuva vachiuya pano tinenge tichingoseka kunyange zvinhu zvakaoma PJ saka vari kuti iwo shuwa zvinhu zvakaoma pana top 10 yedu disciple Gilson Madanire vari kuti vari kuona I'm watching Alec Marohanzi hurumende ndoo yatisina muZimbabwe haina moyo nevanhu I'm watching you from Cape Town Albert Mupingo anzi I'm watching you from Afghanistan Sisi Mesi Mungate, vanga wati tifone reindi katitipei code number. Vaso tipa wari pa South Africa, tunokuchinga miza. Sisi Mesi, ndofunga namba zenyu zaezu kwa saa zinakudairwa. Lydia Modila, alikuti, kana vachi wenga, wari kubata mzimai wavo shakadaro. Koku zoto wano hozo avo. Anzi, shuna shuna kumira shakanaka, vanga wari kutawara panyaya. Ya tambi ingetishita wara nesha ayo ya Mushare Mary Mbaiwa mzimai wari kutungamira nyika parizvino vaConstantino Chiwenga avo vari kunzi ivo varambidzwa kupinda kumba kwavo kuBoredale Brook uye baba vaChiwenga vataura ivo vaKen Chiwenga vaKen Mbaiwa kuti aiwa ichokwadi mwana wavo Mary arambidzwa zvechokwadi saka tichange tine hurukuro navaKen Mbaiwa pano pa Studio 7 mangwana tichinzwa zvizere kuti zviri kufamba sei Disciple Gilson Madanire vari pano vari kuona nesu PJ Ameno if you have any people over there
yeah kulo
understand there's a caller hopefully it's our in-law let's hear hello caller
hello
hey how are you
Sayona ngikunzindele.
Yebo
ntshela, ngikhuluma lo bani?
Yes.
Ngikhuluma lo bani?
Wathi khuluma lo mama eZimbabwe eGogwe.
Hey. Akalabizo na umama weGogwe.
Ngumu mama wako. Yeah.
Hey.
Ai, mina lapha vandawani into engikhuluma ngayo.
Yeah.
Yeah, ukuthi sasidiniwe kayithi. Ngokukhuluma ngalo umuntu okuthiwa ngumnangagwa. Kuvele sesinekile zachoze. Umnangagwa angaphule achiye. Kubonakale omunye ingxenye angayenza okungcono kakhulu kulalokho asenzela khona.
Yeah.
Yeah, plus ukuthi nje sengisithi naye lo uvayisi wakhe kambe kalamhloni yini esukuluza umkakhe ngalindlela ekuhlunga ngaka emalisa uthi ayendlini abadala bonke bengu-2 khathesi usemalisa ephonge ukuba efuna ukuthi kuthiwa uyamkhawulisa umkhawulisani umfazi wakhe
umuntu owamzalela abantwana
umuntu amzalela abantwana
hayi mnyaka omutsha mamani
Yeah, hayi lokuyayangisa bakwenzayo ende kuyayangisa kuthi ngana yalo ukuthi uhambe uyelizi kathi ahambe zachose engaphenduki ngeyabantu bangaphefumula
hayi isikhathi sethu esingasavumi mamami ubelela ngenihle
yebo mntanami wosala ungifonela phela anti inamba zami uyazibona
ya ngizibonile
orayit nkazana yami
ulungile mama okay. I was just saying kulaba abakade bekhona bebukele uDenny Choms, uPF Gilbert Vodloza, uTim Hlabangana, amachono bakithi hayi siyachona, Owen Joshua Gombane uthi hey this is painful. Kanti
Time is not on our side, PJ, yeah. But apparently Kwasho Mazezuru is very popular. Disciple Gilson Madani Ranzi, please bring back tomorrow Mukwasha We must say Zuru. So, you know, time is really not on our side. But today we actually chose to just open the mic for all our callers. We did not have a guest. We wanted to hear from you. And we're very, very excited to everybody who really participated on all our Facebook platforms here on VOA. Shona, thank you so much. And all those that we didn't manage to call, we're sorry. We'll try you again tomorrow. But have a very good evening. And I'm Marvelous Mplanganya, who is saying, hey, let's meet again tomorrow on Let's Talk and Life Talk. You have a very good evening.